Muna anobvunza izvozvo haasi kuda kufunga nokunzwisisa. Nokuda kwokuti tine malocal authorities. At the same time, tina minister responsible for local authorities. Saka kune chinonzi executive powers, kwete chinhu chinonzi legislative powers. Maprovincial councils anoexercise legislative powers, not executive powers. At provincial level, the executive is then represented by a provincial minister. Anenge achiona kuti muprovince maministries ari kuita basa rinenge rataurwa napresident necabinet. So basa ramaprovincial ministers is to oversee the implementation of government policies, the implementation of executive powers, vakamirira the government itself. Saka provincial minister mumiriri wa president ne cabinet mu province achiona kuti maministries ese ari kuita basa ravo raanosungirwa kunge achiita. Kana taakuuya kumaprovincial councils ari kuexercisa atinoti malegislative powers muprovince. Akamirira kaparamendi kadiki emuprovince. Saka kuti unyatsounderstanda, munhu anofanira kudistinguisha atinoti maexecutive powers namalegislative powers. So paprovincial level, parliament iri kumiririrwa neprovincial council, while at provincial level, government iri kumiririrwa naprovincial minister. Ndo mutsauko wacho uyu.
Vamangwana, bato rezanupf rakazvipira here kuita iyo devolution kana kuti kuendesa mamwe masimba kumatunhu?
Hongu, bato rezanupf rakazvipira kuona kuti bumbiro renyika rakabvumiranwa raimplementwa. Ndofunga muri kuziva kuti chimwe chezvikonzero chatakashandisa pakubvisa vamugabe nguva yavo isati yakwana yanga iri nyaya yekuti vanga vasiri kuratidza kuti vane chido chokuimplimenta constitution.